Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 30, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Gore rino richacherechedzwa zuva iri takasangana nemaproblems tingati akati wandei kufuura makore ese.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti gore rino vashandi vari kucherechedza zuva ravo mangwana zvinhu zvakavaomera kudarika mamwe makore apfuura. Nyanzvi mukutorwa kwenhau dzotaura zvipingaidzo zviri mumabasa evatori venhau pamberi pezuva reWorld Press Freedom Day richacherechedzwa nemusi wechishanu. Kukwira kwemitengo yezvinhu kokonzera kusagadzikana munyika, hurumende ichipomera vanopikisa, masangano akazvimirira uye vemabhizimusi mhosva yekuda kuipidigura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti gore rino vashandi vari kucherechedza zuva ravo revashandi mangwana zvinhu zvakavaomera kudarika mamwe makore ose apfuura. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti gore rino vashandi vakaomerwa zvakanyanya nekuda kwekukwira kwemutengo yezvinhu asi mihuro yavo isina kwairi kuenda. Vanotiwo chimwe chakanyanya kuomesera vashandi kuvharwa kwemakambani pamwe nekushayikwa kwemabasa kune vanga vasiri kushanda. ZCTU inoti ichacherechedza zuva revashandi iri munzvimbo 21 munyika yose asi gungano guru richange riri kudziva resekwa muHarare. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rakabudawo nechisungwa chekuti nhengo dzaro dziende kunobatana neZCTU mukucherechedza zuva revashandi sezvo bato iri rakaumbwa nevaive vakuru vakuru veZCTU vaShakabvu, vaGibson Sivanda, vaMorgan Tsvangirai, vaIsaac Matongo nevamwe vachiri vapenyu vachiri mubato iri. Dingindira regore rino iro rinoti we are at a crossroads, unite, fight neoliberalism and austerity riri kukurudzira vashandi kuti vabatane varwisane pamwe nekurwisana nekuraswa kwetsika dzavo pamwe nekudzikwa kwemitengo inovaomesera zvikuru mune zveupfumi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo pamusoro peurongwa hwavo hwekucherechedza zuva revashandi.
Ichokwati kuti tiri kucherechedza zuva iri zvinhu zvakati omei. Ichokwati futi kuti Zimbabwe yakagara zvayo ine matambudziko ayo. Asi taona kuti gore rino tichacherechedza zuva iri takasangana nemaproblems tingati akati wandei kufuura makore ese. Tine nguva tichichema nenyaya yemavasa. Mavasa muZimbabwe haawaniki. Vanhu vari kuzvishanda ende pavanozvishanda ipapo pane nyaya zveutano. Pane nyaya zvekuti vanhu havana nzvimbo yokushandira, sometime vanombotandaniswa nemaauthorities vachitorerwa zvinhu zvavo vari kuinformally economy. Nevaya vanoshanda tingati mavasa ese aripo anenge ari informal. Tozouya munhu zvake nyaya yemutengo, iyo zvino tapinda patinoti pachirungu hyperinflation. maprices achichinja zuva nezuva. Saka tiri kucherechedza zuva iri tine maproblems akati wandei sevashandi.
Matambudziko iwaya akatarisana nevashandi munyika haasi akungotarisana nevanoshandira makambani atingati maprivate sector kana kuti akazvimirira chete. Kana vari muhurumende vari kusanganawo nematambudziko. Imiwo sesangano revashandi zvii zvamungataura?
Ichokwati kuti hurumende is one of the biggest employers. Sezo economy isingaite zvakanaka. Private sector vashandi vaita vashoma. Asi tiri kuona kuti ikoko kuhurumende because hurumende haina mari yaona maconditions of employment kuvashandi vanoshandira hurumende achidzika kunyanya mateachers ndivo vanhu vari organized pasi peZimbabwe Congress of Trade Unions. Tiri kuona kuti vatonyanya kuaffecta tingatarisa profession yekuti munhu ndi teacher haina kukosha kufura makore akafura. Iyo zvino teacher haasi kuoneka semunhu mucommunity. Asi profession yakatokosha because ndiko kuri kutangira maengineers, ndiko kunobva vatungamiri venyika, ndiko kunobva vese vatungamiri vemangwana vanenge vachibva kumaoko emateacher. Ende kana vashandi vehurumende vasingawani mari, ivo ndivo vanopa maservices pane nyika yese. Patinota mabirth certificate tinoenda ikoko, patinoita mapassport tinoenda ikoko. Kana vashandi vehurumende vasingawani, hurumende isingawani mari, panocreata patinoti uori. Saka taona kuti iyo zvino pane corruption kana kuti uori uno.
Vanga vari munyori mukuru wezcty vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation vaPasco AKM Chakanetsa, avanoti nekuda kwekuoma kwezvinhu sangano ravo raona zvakakodzera kuti vashandi vasaungana zvavo gore rino.
Hatikwanise kuti tive tinounganidza vashandi vakaomerwa ne upenyu hwatiinahwo nemamiriro akaita upfumi munyika pari zvino. Tiri kutarisira kuti kana pazove neshanduko yatichasangana nayo nehurumende seZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation kumasondo maviri kana rimwe chete riri kuteera, tinenge taakuzozivisawo vashandi urongwa hwedu hwatinodawo kuti vashandi vapinde mumaererano ne upfumi huri kuvakwa kuti ivo vanenge vakamira sei, kunyanyisisa pachinhu chiri kunzi devolution of power, kuti vashandi vanenge vakamira sei vachiva nechii padevolution of power.
Asi zvingaita here kuti vashandi vasaungana zuva ravo irori vachakanetsa vachirwana masoro kunyange zvinhu zvakaoma ndopa vanenge vachipanana mazano?
Vashandi havarambidzwe kuungana vakandemire. Tine malabor centers akati wandei muZimbabwe kwakanonga anosvika kumashano. Asi isuwo neexecutive yedu takagara pasi tikati tingade kuita zvedu workers day, but tanga tatoronga fundraising yanga ichifanirwa kuitwa mangwana. Zvino takanonoka kuwana dona kuti atibatsire, nokutiwo masubscriptions acho haasi kuwanikwa vakandemire.
Saka urongwa hwamava muchiita hwekuunganidza mari hwanga hwakanangana nei hwefundraising yamuri kutaura?
Tiri kuda kuita fundraising nemarastafarians aya ari munyika muno muna Naivoni Chakachaka wekusouth Africa kuti tiridze mukuchema nevakatakurwa neIdai cyclone, tichireiza mari kuti tinobatsirawo vashandi vakawirwa netsaona vari vashandi vemapurazi, nokuti iyi haise sector union, ndeye vashandi munyika. Saka as a labor center tinofungawo kuti zvinenge zvakanaka kuti tinove tinobatsira tichitaurawo basa redu ratinotarisira kuti vazosanganawo nezvatiri kutarisira kuti kana tasangana nehurumende neurongo hwatiinahwo kuti vashandi vanofanira kunge vachiwane chii padevolution of power, tinenge tichivazivisa tapedza fundraising yedu taenda ikoko tinenge tichikuzivisaiwo imi vestudio 7.
Tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu vachakanetsa munyaya dzemitengo kuvashandi, sangano renyu riri kuonawo sei?
Vakandemire, pane inonzi mismatching of the economic policy yavamutuli. Pane mismatch. Chokutanga, maemployers havasi kuti havana mari yekubhadhara vashandi, asi patori neinoti protection 2 cents yabva yaitwa kumaemployers nemabusiness people, yobva yaenda zvakare kumushandi anotambira very little, kutiwo anofanira kucontributa paausterity measures for prosperity. Saka ipapo pave nedisadvantage kumurombo.
Vanga vari munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation vaPasco Eke Muchakanetsa vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Kutanga nasi Studio 7 inenge ichitarisa zvakadzama zvinoreva zuva reWorld Press Freedom Day iro riri kucherechedzwa svondo rino nemusi wechishanu. Tichange tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzekutorwa nekuburiswa kwenhau, matambudziko anosangana nevatori venhau mukuita basa ravo, pamwe nezvingaitwe nehurumende kuitira kuti kufambiswa kwemashoko kunge kwakanakira munhu wese. Dingindira regore rino rinoti nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburiswa kwemashoko emanyepo. Sachigaro wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vadzidziswe kuti pane mutsauko mukuru pakati penhau dzechokwadi nenhau dzemanyepo. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 abata vaMaunganidze kuti tinzwe maonero avo.
Zuva reWorld Press Freedom Day rakanyanya kutikoshera sevatori venhau mukurangaridza isusu vacho vatori venhau uyezve magovernment authorities kana kuti vakuru vakuru vedzihurumende dzakasiyana siyana kuti mutori wenhau anosvitsa mashoko kuvanhu vese vemunyika, uye kana achinge asipo vanhu vanenge vachirarama vasina ruzivo ruzvinenge zvichiitika pavari. Saka vanonetseka kuti vagokwanisa kutora madecisions anovabatsira iwo neanobatsira hurumende yacho. Saka tinenge tichirangaridza hurumende dzakasiyana-siyana kuti vakwanise kuzivawo kuti vatori venhau pavanoita basa ravo vanofanira kushanda neruremekedzo rwakavafanira kuti vasise mashoko akakwana nenguva iyo chaiyo chaiyo inenge ichitarisirwa nevanhu, uye vasingatyi kana kuti vasina kuvhundusirwa. Saka zvinozvibva zvatibatsira kuti patinoti freedom of expression kana kuti patinotaura kuti access to information, pakupedzisira kwazvo zvinoumba nyaya yedevelopment nedemokrasi yatingati kutonga kwejekerere, nekuti pane zvose zvinenge zvichiitika vatori venhau vanenge vachikwanisa kutaura chakanaka nechakashata.
Tichiona kuti dingindira regore rino rinoti iro nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburitswa mashoko emanyepo, panyaya iyi yekuburiswa kwemashoko emanyepo muri kuona zvakamira sei munyika?
Iyi inyaya inoshungurudza tose. Nyaya yekubudiswa kwemashoko emanyepo yatingati fake news, kana kuti nyaya dzinokonzerwa nesocial media vanhu vachitaura zvinhu zvisiri izvo chaizvo chaizvo zvinenge zvaitika, dzimwe nguva zvichiexageratewa kana kuwedzeredzwa zvakanyanya. Saka isusu sevatori venhau nedingindira riripo pasi rose gore rino, ndinoona kuti zvinotiita kuti tidzakise pfungwa tichirangarira kuti kodei mutori wenhau akadzidzira basa rake, akaenda kuchikoro, akazvipira kuti inde akuda kuudza vanhu chokwadi chinoitika munyika, akashayikwa munguva iyoyi ine zvinhu zvaana social media, ine zvinhu zvefake news, chii chingagona kuitika? Confusion kana kuti kurarama kwacho kunenge kwavapo kunenge kwava kusina direction yakanyanya. Kana tikangobvisa vatori venhau vatingati from the traditional media kana kuti vagara vakadzidzira basa ravo zvakanaka,
veruzhinji vangazive sei kuti nhau dzavari kuverenga ndedzechokwadi kana dzemanyepo?
Nguva zhinji unoona kuti atinoti matraditional media organizations edu atagara tinawo anenge aine macontact details, panenge paine dzimwe nguva zita remunyori anenge anyora nhau idzodzo, uye tinotaura zita kuti kana munhu anoshandira newspaper angana mapepa anenge achitozikamwa kana kuti vanhu vanogona kuzikamwa, pane means nenzira dzatinogona kuita yatinoti verification kana kutarisa kuona kuti zvinhu izvi zvingava zvechokwadi here kana kuti zvingava zvenhema. Uyezve tinogona kuona kana ari vatori venhau vanenge vachinyora nyaya dzavo mune atingati masources kana kuti vanhu vanenge vachitaura vakawanda vakasiyana siyana vachikomenda pamusoro penhau dzinenge dzichitaurika. Saka nguva zhinji munogona kuona nhau dzinonyorwa dzisina mazita, nhau dzisina nzvimbo, nhau dzisina dzichitaurwa nani nguvai kazhinji kacho tinotanga kufungira kuti panenge paine nhema dziripo.
Vanga vari sachigaro vesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vachitaura naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7 vari kumasvingo.
Makadi hamanesha maridze dudze Studio 7. Tinokukokai kuti mutipewo pfungwa dzenyu pamusoro pezuva rekucherechedza kuburitswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa. Kana kuti World Press Freedom Day, iro rinocherechedzwa pasi rose nemusi wa 3 Chivabvu. Dingindira regore rinorinoti nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburitswa mashoko emanyepo. Imi munombonzwawo here nhau dzemanyepo? Zvii zvamunoita kuti muzive kuti nhau dzamuri kunzwa ndedzechokwadi? Ndedzipi nepfenyuro dzamunoteerera kuti munzwe nhau dzechokwadi? Rekodai mavhidhiyo enyu, motipawo mashoko enyu pamwe nemazita enyu nenzvimbo dzamuri muchipindura mibvunzo yatabvunza. Titumirei mavhidhiyo aya pa WhatsApp namba yedu inoti +1 202 465 0318. Namba zedu zvakare +1 202 465 0318. Tinoda kunzwa kubva kwamuri imi vateereri vedu veStudio 7.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuVenezuela inoti kuedza kupidigura hurumende kwaitika muCaracas apo mutungamiri webato rinopikisa vaJuan Guaido havanozviti ndiwo mutungamiri wenyika parizvino vapinda mumigwagwa vaine mauto ayo avati ane chinangwa chokubvisa hurumende yava Nicolas Maduro. VaGuaido ava vari kutsigirwa nehurumende yeAmerica vati mauto akashinga, vanhu vanoda nyika yavo vakashinga, uye vanotsigira bumbiro remitemo yenyika vatambira zvavari kukurudzira. Bazi reUnited Nations rinoona nezverubatsiro pasi rose reUnited Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuMozambique, uko rubatsiro ruri kunetsa kusvika sezvo dutu mupengo recyclone Kenneth riri kuvhiringa mabasa aro ekusvitsa rubatsiro kuvanhu vari kumaodzanyemba kweMozambique. Mapurisa emuKenya akwanisa kuparadzanisa vanhu vanga vachiratidzira muguta guru reNairobi. Vanhu ava vanga vaine zvinyorwa nemifananidzo yemutungamiri wenyika vaUhuru Kenyatta vachiti vaKenyatta ndiwo munongedzo mukuru weuori. Madzimai anenge akazvitakura kuHurungwe mudunhu reMashonaland West anoti haasi kufara nemari dzaari kubhadhariswa kana asvika kuchipatara mushure mekunge asunungukira kumba. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Chipatara chepamagunje chiri kubhadharisa madhora $30 madzimai anozvarira kumba achizoenda kuchipatara nemwana akasungwa guvhu. Mudzimai anosunungukira munzira achienda kuchipatara achizosvika kuchipatara kwacho mwana asina kusungwa guvhu ari kubhadhariswa $20. Mudzimai anosunungukira pachipatara asi asiri muwadhi yekusunungukira ari kubhadhariswawo $10 semuripo. Mumwe wemadzimai akamirira kusununguka pachipatara ichi amai Plaxidis Moyo vanoti ichokwadi kuti vose vari kusunungukira kudzimba dzavo vari kuripiswa pavanozoenda kuchipatara.
Mafainzi avari kubhadharisa vari kubhadharisa maererano nekusununguka kwatoita mudzimba, vachitipa munhu kana mwana asungwa guvhu ari kumba anofanira kubhadhara $30. Kana asina kusungwa akauya kunoko ari kubhadhariswa $20. Kana tataurira nawo sevanhu vatema ari kubhadharisa $10 ndopavari kuperera. kozoita panye chikafu ndofunga kune ma problems ari ku chikafu munhu akasununguka maneru ari kupiwa tea almost tea ina kana chinhu dzimungwa vangonongokwanisa ngoti tea yangu fanana nemvura yakapisa chete vangoti mvura yakapisa ungopa ina kana chikafu ina kana chii kana chavanopa.
Mukuru wechipatara cheMagunje amai Rudo Chatsikira vanobvuma kuti madzimai ari kubhadhariswa mari sezvakarongwa nemadzimambo edunhu iri kwete kuti chisungo chechipatara cheMagunje.
Nyamatoro zvishuwo zviri kuita kuti vanobhadhariswa $10. Nyaya yakaitika ndeyekuti mambo handipa tiri kuita tiri kudai safe mother and nabeba ndite saka vana chifi pache zvavo community yaka suggest izvozvo kuti isisu zvatingaitisana chief kuti vanhu ava vauye kumba kana ana nembudziya vachibvisa kunana chief vambuzi chiva kuzvatakumba kwato right kokunotoita sei ndiana chief wesuggesta vega ukora kuti zviri nani vanhu ava mumbovati vabvise mari kuitira kuti izvo varege kuita sei dzimwe nguva vangade kuuya kuzozvatira kupi kuhospital because we are waiting mother's child.
Amai Chadzikira vanoti madzimai anosvika 10 anosunungukira kudzimba mudunhu ravo pasvondo rega rega. Izvi zvinoreva kuti pachipatara ichi chinogona kunge chichiwana mari inodarika chiuru nemazana maviri emadhora pamwedzi wega wega. Mubati wehomwe yeHealth Center Committee iyo iri kutambira mari pachipatara ichi amai Emily Karota vanoti mari iyi inoshandiswa kufambisa mabasa ekomiti yavo uye imwe yacho inopiwa mambo nemasabhuku edunhu.
Ishu yange iri kunde kuti kana vachinge vazvarira kumba kana kuti murod ndiyo nyaya yacho kufunga yainguda chief nemasabhuku nesinya iyo tichirevera kuti tichada kuedza kugadzirisa nyaya yekuti vana amai vanga vasingaoni kukosha kugara kwekumatumba saka vazhinji vachitaura kuti handiendi ndichazo enda kana yaita sei yarwadza handimambonzwa mumwe.
Amai Karota vanoti madzimambo vainge vachitoda kuti vanhu vabhadhariswe mbudzi semuripo wemhosva yekusunungukira kumba.
Yazvinoguma saka takazoona kuti tagara pasi nemavhini nemasabhuki edzi nekomiti nemanesi edu vanoti aiwa maybe vamwe vakaudzaonzi ukazvarira kumba uri kuendesa mbudzi kwachifu kana kuti unozobhadhara tinerasana chifu ndobva wazoretudza kuti aiwa mbudzi chiregai kuti vabhadhari asi panapa pakuende kuvabhadhara $10 pachine ndotozvarira kupi kupa ndoyenga mari yavangu chibhadhara.
Hatina kukwanisa kunzwa divi ramambo Edmund Gandawe asi mumwe wemasabhuku avo vawilliam Mapepa vanoti vakaita urongwa hwekuripisa madzimai mushure mekunge vakumbirwa nekomiti yezveutano kwete kuti ndivo vakapa pfungwa iyi. Asi mukuru wezveutano mudunhu rematonaland west vawenzeras Nyamayaro vanoti havana ruzivo nezvekubhadhariswa mari semuripo kwemadzimai anenge asunungukira kudzimba. VaNyamayaro vanoti vachaferefeta nyaya iyi zvizere. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti zviri kuitika pachipatara ichi zvinogona kunge zvichityora mitemo sezvo pasina mutemo wakadzikwa nehurumende unosungira kuti madzimai anosunungukira kudzimba varipiswe. Kunze kwekuripiswa mari nechipatara ichi madzimai anotiwo haasi kubatwa zvakanaka zvikuru nevakoti vechidzimai. Mumwe madzimai aya amai Ethel Chenjiri vanotiwo hapana zvekudya zvavanopiwa kana vari pachipatara ichi.
Tichitoda chikafu chekudya ndochati kunyanyochema nezvemuchipatara maglovhosi nechichitibatsirwe muchipatara nekubatwawo zvakanaka vasingatiti rafu kwada kuti utaure navo zvakanaka nakaivo vanenge vachitokutuka vachikuita rafu ndozvatikungochema chete izvozvo.
Amai Chenjiri vanoti zvinotore nani kusunungutswa nanamukoti vechirume kwete vechidzimai vavanoti vari utsinye.
Teta kutodemba kutoti varume vakatisunungutsa vane mweya yakanaka havana rafu vakadzi akadano kurova akadano kuita sei apo unenge uchitonzwa kudzimbirwa umwe akatosunungukira pasi usati wakwira mubhedha nenyaya yekuti havagoni kutibata zvakanaka ndochichemo chedu chete.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mudzimai amai Tsitsi Kunonga avo vanoti vana mukoti vechirume vanovabata zvakanaka pakusunungutsa kudarika vana mukoti vechidzimai.
Murume anosunungutsa zvakanaka nekuti munhu wemukadzi ane rafu isingatomboiti. Saka munhu wemurume ari nani ezvino zvanhu vechirume hapana waunomboona ari pajuti. Kazhinji unongoona paine vakadzi. Vakadzi vavo vanenge vaine rafu isingatomboiti. Varume vari nani.
Ongororo yakaitwa nebazi reZimbabwe Demographic Health Survey inoratidza kuti munyika madzimai anosvika zvikamu 20 kubva muzana vanosunungukira mudzimba dzavo, izvo zvinonzi zvinovaisa panjodzi yekuti ivo kana mwana kana amai nemwana vanogona kufa vose sezvo panenge pasina munhu ane unyanzvi hwekuvasunungutsa. Nyanzvi dzezveutano dzinoti kusunungukira pakiriniki kana pachipatara zvinodzikisa uwandu hwemadzimai anofa achisununguka nezvikamu 25 kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 kumagunje, ndine Ata Chigoriwa.
Nyaya kukwira kwemutengo yezvinhu vhiki roga roga yave kukonzera kusagadzikana munyika, hurumende ichipomera vanopikisa, masangano akazvimirira uye vemabhizimusi mosvaye kuda kuipidigura. Asi vanopikisa vanoti hurumende yakundikana zvachose kugadzirisa upfumi, nekudaro yave kungopuma vanhu uroyi. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vanotungamira sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti nhasi vanhu vakawanda munyika vashamisika kuona vekambani dzenhare mbozha vakwidza mitengo.
Tangofuma nhasi tichiona almost ese service providers cellular network ese I think for the past 2 days vanga vari kungokwidza mitengo yavo. Nhasi tangomuka tichiona Econet yakwidza madata bundles zvokutoti kuti tichikwanisa kutotaura chero nehama dzedu dziri kunze kwenyika zvichabudi. Rakachipa racho rinenge riri 40 megabytes rinenge chita dollars harilasti kana zuva rimwe. Saka haidambudziko hombe chairo rokuti kana pakasawana zvinoitiwa nokukurumidza vana veZimbabwe vanodzoserwa kumashure shure chaiko chaiko kunokunda mararamiro nokugwadzwa kwatakaitwa muna 2008.
Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti dare remakurukota razeya nhasi nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu, rikawirirana kuti hurumende ichaedza kuwandira vemabhizimisi mari yekunze yekuti vakwanise kugadzira zvinhu zvine mutengo wakaderera. Amai Mutsvangwa vatiwo vari kukumbira vemabhizimisi kuti vadzikise mitengo. Mune imwe hurukuro yavakamboita neStudio 7, amai Mutsvangwa vakaratidzawo kushishikana nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu.
Hurumende inobatikana zvikuru nekushupika kwekuita vanhu. Chingwa haisi luxury ka. Chingwa ndochinoponesa mhuri dzese. Mhuri inomwati yotoswera nechingwa. Saka kana chingwa chakushaikwa, hurumende haingamiri yakangomitari. Obviously, we will be coming up with a lot of interventions kuona kuti zvagadzirika ipapo.
Hurumende inoti kuburikidza nekambani yakaombwa kubva muGMB inonzi Silo Food Products iri kuparura urongwa hwekugadzira zvimwe zvekudya zvichatengeserwa vanhu zvakaderera mutengo. Asi vaimbova gurukota rezveupfumi munguva yehurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC vatendai biti vanoti izvi zvakamboedzwa zvikaramba.
Venezuela iri kuzvitraya zvemabhakositora hazvisenze. Muno muZimbabwe takazvitraya gore riya hazvisenze. Ende maproducts angatengeswa neGMB chi. GMB ingatengese tissue paper. GMB ingatengese tinned fish. Let the market work. Munoona mukoma Blessing, regai ndikudzenyaya yeupfumi. Kurana economy, ende ndinoziva kuti ndakamborana economy. Zvakafanana nenzizi oro river inoyerera. Saka naiwo finance minister kungomeka sure kuti nzizi iri kuyerera ichidzika downstream ichibatsira vanhu vanodiridza, ichibatsira vanhu vanoita irrigation, nokumeka sure kuti hakuna tumwe tunzizi tunobuda tumaside streams, because tumaside streams icorruption.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoe Bigimatiza vakayambirawo kuti mari dzematoll gates uye dzinobhadharwa pamitero yemotokari dzichawedzerwa munguva pfupi inotevera.
Tinotenda zvikuru Blessing sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano revashandi reZCTU rinoti gore rino vashandi vari kucherechedza zuva ravo mangwana, zvinhu zvakavaomera kudarika mamwe makore apfuura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mtwaga zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhla zimashumi mathathu kumabasa 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ya ungaboni intsha sibili sisemgwaqweni sigijima sibili ikhalela imisebenzi yayo yayithengiswayo, mna ngibona ngani ba-right. Uhulumende wabathembisa imisebenzi before ama-election kodwa kathesi abantu lokhu bengenamsebenzi. Abona makhampani ayavala kula makhampani avulayo.
Abomanyana we-National Associations of Youth Organizations batshengisele namhlanje enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare bekhonona ngokusilela kwemisebenzi.
Esilayo la esizama ukuthi i-government yethu lama local authorities yethu lama stakeholder achiyaneyo abambane abele package efit ama youth ukuthi athole ama loan a friendly.
Abatsha benhlanganiso ye-Junior Achievers Zimbabwe bemanyene labe-Plan International babe lomhlangano ojonge ukudinga amacebo ukuthi bangathola njani amathuba kwezamabhizimusi. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokuqhubeka kokuqonga kwentengo yempahla esitolo njalo uthi usemizameni yokuphuma lamacebo ambalwa okwenqabela lokhu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abomanyano wenhlanganiso ezimela abasakhulayo we-National Associations of Youth Organizations batshengisele lamhlanje enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare bekhonona ngokusilela kwemisebenzi elizweni. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Abatsha benayo bathi bakhathele ngokuncipha kwenkundla yokusebenzela inhlanganiso ezimele amalungelo oluntu ngoba uhulumende uqhubeka encindezela lezinhlanganiso. Ekhuluma enkundleni ye-Africa Unity Square umqondisi wenayo umnumzana Mishe Gondo uthe bacela uhulumende ukuthi anikeze abatsha amalungelo afana lokusebenza kanye lokukhuluma bekhululekile.
We're marching for the shrinking civic space in Zimbabwe, talking about the rights, the freedom of association, assembly and its expression.
Sitshengisela phezulu kobuncindezeli obenzelwa inhlanganiso ezimela amalungelo oluntu eZimbabwe. Sikhuluma ngokuphiwa amalungelo ethu okubuthana kanye lokukhuluma sikhululekile. Njalo uyathola ukuthi amanye amalungelo aphiwa intsha ukusisekelo sombuso ayephulwa. Ngakho ke sicela uhulumende ukuthi asinikeze lawo malungelo.
Abenhlanganiso le bafole besiya edale leparlamente lapho abatshiye incwadi yezikhalazo zabo ezigoqela ukuphiwa kwabatsha amathuba okuba lezikhundla emahofisini aphezulu ukutholisa imisebenzi kanye lokutsho imibono yabo bekhululekile elizweni kungena kwethuselwa ngamapholisa.
The petition has been submitted. We submitted two petitions to the parliament.
Incwadi zethu zifikile eParliament. Sihambise incwadi ezimbili. Eyakuqala ikhomba ukungcindezelwa kwenhlanganiso zamalungelo oluntu elizweni. Futhi eyesibili ingeyokuthi intsha layo iphiwe amathuba okuba lezikhundla emahofisini aphezulu. Zonke lezi ncwadi ziqakathekele intsha yelizwe.
Esinye sezakamizi zeHarare obebukele abatsha betshengisela umnumzana Themba Mboyo uthi uhulumende kuzamele athathe amanyathelo ngoba isimo singaqhubeka sinje kuza kuba lomonakalo omkhulu kwelakusasa.
Ya ungabona intsha sibili sisemgwaqweni sigijima sibili ikhalela imisebenzi yayo yayithengiswayo, mna ngibona ngani ba-right. Uhulumende wabathembisa imisebenzi before ama-election kodwa kathesi abantu lokhu bengenamsebenzi. Akula makhampani ayavala kula makhampani avulayo. So sina sibona ngani uhulumende kunoku akwenzayo sibili kusiya phambili sibili uza baninkingi enkulu kakhulu ngaqhubeka lokho sibili intshaleyi zingengatholi imisebenzi ngoba amankampani engavula.
Umnumzana Jabulani Nkiwane laye ohlala eHarare uthi yena usole isenzo samapholisa sokuzama ukuvimba ukutshengisela kwabatsha lapha.
Kulusizi ukuthi lapha eZimbabwe abantu basafune ukuthi bahambe via police or via the court of law ukuthi bakwanise ukuthi babe bebuthana. Kodwa thina njengabantu abale constitution yabo eZimbabwe sibe sibona ngazani iconstitution yakho uchiqeda konke ukuthi abantu mabele benzeni mayelana nale ndaba ezinje.
Amapholisa ancitsha abehlanganisiwe nayo imvumo yokuthi batshengisele ensukwini ezedluleyo. Limvumo ize yanikezwa ngemva kokuba abasakhulayo sebekhweze isicelo sabo sesiphangiphangi emthethwandaba waphezulu oye-High Court ngomvulo. Imizamo yokubamba umphathi ntambo obona ngokwenzakala elizweni umnumzana Kane Matema yehlule, kodwa ikhuluma ngabantu abatshengisela izolo. UMathema uthe uhulumende uza kwamukela izikhalo zabo nxa bekwenza ngokusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Kusenjalo, abatsha benhlanganiso yeJunior Achievers Zimbabwe bemanyene labePlan International babe lomhlangano ojonge ukudinga amacebo okuthi bangathola njani amathuba kwezamabhizimusi, ikakhulu kunhlelo zokuzisebenza ngesikhathi imisebenzi isilela elizweni. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umqondisi wemisebenzi enhlanganisweni yeJunior Achievers Zimbabwe umnumzana Fortune Sithole uthi lokhu bakwenza kulandela inhlolisiso abayenze enyakenye yamathuba alakho ukutholakala kumsebenzi yezandla.
There have been lack of a proper structure or a system to support young people in the informal sector despite them being the engines of the economy. So what we are doing is to train them with the entrepreneurship,
wakulokusilela kungela hlelo lokuphathisa abasakhulayo abasebenza bezimele noma nje imisebenzi enje iyiyo esiyinjini yomunotho welizwe. So besibafundisa ngendlela ezinhle zokusungula lokukhokhela amabhizimisi abo losizwe lokuthi bangathola njani izikwelede ezingaphathisa imisebenzi yabo.
Umnumzana Gerald Sibindi wenhlanganiso emela iHarare uthi lolu hlelo luhlanganisa abatsha abavela endaweni ezehlukileyo.
Iproject lesi iseHarare la koBulawayo lapha ePort isebenzele eHeathcliff leMbare, koBulawayo silephumula leHyde Park. Looking at ama families, ama low income families, lawa alaba ama youth amaninga angela ukuyenza ezilokishini. So wizama ukuthi lawana ama youth athole ama package a friendly kiwo.
Uthi yikho bebone kufanele ukuthi bebuthanise abantu lenhlanganiso eziphathisayo ukuze bebonisane.
Lapha sile project esilayo la esizama ukuthi i-government yethu lama local authorities yethu lama stakeholder achiyaneyo abambane abe le package efit ama youth ukuthi athole ama loan a friendly angela ama collateral amaningi angela ama ezinye eziningi.
Usithole uthi ukuphathiswa kwabatsha kanje kuza phathisa lokwehliswa kobugebenga emadolobheni osokubangelwa ngenxa yokusilela kwemisebenzi. Lo mhlangano welangelilodwa ungenwe ngabedolobha leHarare, abogatsha lwabesifazana labatsha kuhulumende, inhlanganiso ezikweledisa imali ezama-microfinance institutions labe-Youth Alliance for Safe Cities. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz ku shortwave.
Bayakala. Ele Zimbabwe liza manyana la mazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwezisebenzi olwe Workers Day kusasa. Inhlanganiso zezisebenzi zisithi akukho okokuthakazelela ngoba izisebenzi zithwele nzima ngenxa yokubhidlika komnotho kanye lokusilela kwemisebenzi. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi izaqhuba imbuthano elizweni lonke jikelele inanza lolusuku njalo. Ithi umbuthano wayo omkhulu uzaqhutshelwa eZibarasekwa eHarare. Seqhume unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Japhet Moyo.
Sikhangelane lalo siphakathi kwenkinga njengezisebenzi. Kungaba kuse Zimbabwe, kungaba kuse South Africa, kungaba kuse Botswana, kungaba kungapi. Isisebenzi siphakathi kodwa imisebenzi kayitholakali. Laba abaye kuphumuleni kumapenjeni, amapenjeni abo kawakwanisi ukubagcina. Lalaba abasemsebenzini, iholo lilutshwana sibili okumangalisayo. Kuthi abasemsebenzini njalo amalungelo abo ke anyathelwa nje, baxotshelwa ukuba abakhokheli bama trade unions, baxotshelwa ukuphuza emsebenzini, baxotshelwa ukugula. So sibuthana nje kusasa, sibuthana siphakathi kwenkinga njengezisebenzi. Lapha eZimbabwe ke indaba yama price intengo, sihlangana lentengo efabisayo ekhuphuka nje ngahola ngahola, isenza ke uzulu ke alale ngendlala, shone ngendlala, abanye behamba basiye emsebenzini ngezinyawo imango emide, abanye sebelala emsebenzini ngokuthi imali ayikwani ukuthi abuye endlini. Liqhakathekile ke lelanga kithi ukuthi silinanze ngoba nje siphakathi kwenkinga phela.
Kuyini ongathanda ukukutsho kubaqhatshi?
Kubaqhatshi esihlezi sikubetha nje sikuphinda ukuthi ukuze phela ama-products phela athengiswayo atholeke abantu abangawathenga, abantu kufanele bebe lemali esikhwameni. Njalo ukuze ke ama-products abe mahle phela lama-services esiwanika abantu imali ingene ekampanini, izisebenzi zabe zifanele phela zibe nempilo enhle.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso ezisebenzi iZCTU. Kusenjalo enye njalo inhlanganiso emela isebenzi yeyamele kucele likahulumende eZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation ithi kayisoze ibele mibuthano yokunanza ilanga le-Workers Day ngoba izisebenzi zithwele nzima elizweni.
Yebo, 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 mthakazi omuhle. Mina ngumike Hobe we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa kuhlelo lwethu labatsha olwe-B-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngenhlupho esibhekane labatsha abathi ngabatholiswa amathuba okusho imibono yabo lapho kubunjwa imithetho ephathelane labo loba kunhlelo zokuthuthukisa ilizwe. Yini umbono wenu mayelana lo daba olukhona egudwini? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani imilayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weVenezuela uthi useyibonile imizamo enziwa eCaracas ngomkhokheli webandla eliphikisayo Juan Guaidó eyokufuna ukugenqula umbuso kamongameli Nicolas Maduro. Ngalokho abantu uthi abantu kabalimuke ngoba kulabanye abebutho abamsekelayo. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Ukraine eCentral Election Commission isethule umbiko osemthethweni oveza ukuba uVolodymyr Zelensky nguye osenqobile kukhetho lokudinga umongameli wakulelo lizwe kukhetho lweRunoff phakathi kwakhe lobe ngumongameli uPetro Poroshenko elizweni mhlaka 21 kumabasa. Uhulumende uthi ukhathazekile kakhulu ngokuqhubeka kokuqonga kwentengo yempahla ezitolo njalo uthi usemizameni yokuphuma lamacebo okwenqabela lokhu. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa wethulela umbiko namuhla ngemva komhlangano wabaphathintambo owekhabhinethi. Lokhu kwenzakala intengo yempahla yokudla elokunye iqonga isiya phambili ekhona emasimini komile. UChris Kande weStudio 7 uyalandisa.
Uhulumende usezame imizamo eminengi yokulungisisa inotho yelizwe ebalisa ukwethusela usomabhizimusi kodwa yonke ikhanya isiya nganqele. Elinye icebo likahulumende ngelokupha imali engangezigidi ezingamachumi ayisikhombisa kunkampani yeziphala e-GMB ukuthi isungule izitolo ezilentengo ephansi. Omela isigaba seBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi okwenzakalayo kutshengisa sobala ukuthi uhulumende kalalwazi.
Umgaba at least ubele some bit of knowledge. Laba kabala ngitho la clue eyokuthi khona lezi zinto zihamba njani. Kabakwazi njalo kabakunanzeleli ukuthi nxa umkhonomi ama fundamentals omkhonomi engamanga kuhle izinto ziyaqhansa. Amabhizimusi nxa ekhweza intengo yezinto kabakhwezeli ukuthi bafuna ukwenza iprofit ngoba iprofit yakhona kayini. Into ekhona ukuthi osomabhizimusi bayazama ukuthi khona konke abakuthengisayo kwanisa ukuthi kusasa bekuthole. Ngikhuluma kanje ngikhangela uZambezi ngibona osomabhizimusi ababamba inhlanzi ezincane amatemba. Abantu labana nxa isiphe singena emanzini siyafuna ifuel. Ifuel iqansa nsuku zonke kuleli lizwe njalo kayisitholakali.
Esinye isakhamizi sakobulawayo unkosikazi Duduzile Mpofu uthi impilo isilukhuni kulandela ukukhwela kwentengo yempahla ezitolo.
Thathe asikwazi thina ukuthi khona nje abathengi sini ngaphi. Ifo ungani sizintandane asila muntu esikhalela kuye ngoba uhulumende akezwa izikhalazo zethu. Ubaba upresident langaze sibe silokhe ngapha siphansi sikhala. Ungani nayekezwa so ungani sizintandane. So thina thathe sisikhalaza ukuthi angenele ngoba nxa izinto ziyala zilokhe ziqansa ziqansa isikolo ziyavula. Thathe sasikwazi thama fees azawumanjani asikwazi ukuthi maybe imchova nayo izaqansa futhi ngoba izinto zilokhe ziyala ziqansa izinto azisathengeki. Usuthi ungabona ulutho langaze maybe kade ungabhajethelanga khona lokhu but ungabona kuyehlile intengo usugijima uthenge khona lokhu. So sesenza i-impulse buying ngoba asisakwazi ikusasa yethu isibhekelene thina ngendaba lezi ezezintengo ezilokhu ezitransa ngokuya phezulu and okunye asisakwazi thi kume mhlawumbe abathengi siyibo asebethatha ithuba leli ukuthi bayenze imali kumbe labo lapha abawoda khona kuvele kukhuphukile yini asisakwazi ukuthi onguye vele omele sikhale kuye sithi khona kuqondise kuya asisakwazi thi kungathi.
Ukukhwela kwentengo ezitolo kuhlasele kakhulu abahlala emaphandleni okuvele intengo iyandise ukuba phezulu. USibanda uthi esigabeni sakhe khona impahla ezitolo ayisabambeki.
Akusathengeki lutho eBhinga lapha ngithanda ukuthi ngutshele iqiniso ngenile ezitolo lapha nzama ukuthi ndidinge osepa nzama ukuthi ndidinge osinkwa nzama ukuthi ndidinge ompuphu okunye kwakhona kakuqansanga nje kodwa kakusatholakali. So yikho kusokusenza ke ukuthi lapho kutholakala khona intengo yakhona itholakale isiphezulu. Impilo isinzima ngaphakathina kwezakhamizi eBhinga lapha njengaba lo mhlangano wekhansilini ekuseni sizama ukuthi sikhangele ukuthi umhlabathi kathesi usuthengiswa ngemalini. I-council isimile ukuthengisa umhlabathi ngoba kayisakwazi ukuthi yathengiswa ngemalini. Sibemelele ukuthi betshintshe bethi bona labo sebezathengisa ngemali yaphandle kwelizwe ngoba yiyo yodwa imali ongavuka ukwazi ukuthi hayi impondo yayizolo la kusasa iyabilokhu impondo.
Esinye njalo isakhamizi sakobulawayo unkosikazi Sisandlovu uthi okungaphathisa ilizwe ukuthi uhulumende angenele ehlise intengo yempahla ezidolo.
Kunzima kulezi nsuku ngoba yonke into ikhwele kakhulu. Akula nto sibike ngathi lokhu kulula ukuthi kwenze. Isinkwa sangikhona ukuthi uze usithenge nsuku zonke kuyabiza ngoba sesiyi-$3.50 loaf eyi-1. So nxa ule mudi lethi njengathi uyakuthiwa bufuna 2 loaves kunzima ukuthi ukwanise ukuthi ukwanisele yonke imudli. Futhi kwenziwa i-price control abantu bancedise ukuthi ama-prizes ayehle abuyele to normal. Uthi onke umuntu akwanise uku-afford ukuthi athenge isinkwa ahambise abantwana esikolo ngoba isinkwa sikhwelile, ama-fees akhwelile, fuel ikhwelile. So yonke into iyalokhu ikhuphuka ikhuphuka kungananzelela ukuthi abanye abantu abakukwanisi khona lokho.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wathi kusiyafika inyanga kaLwezi wonalo umnyaka intengo yempahla izitolo iyabe isingasakhweli njalo lo mnotho usuthuthukile. Kodwa iningi liyazibuza ukuthi kungenzakala njani lokhu. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Umhlaba wonke jikelele ukhangelelwe ukunanza usuku lokuqhakathekisa umsebenzi wentathelizindaba World Press Freedom Day ngolwesihlanu. Usuku lolu lunanzwa lonyaka ngaphansi kwendikimba ethi Media for Democracy, Journalism and Elections in Times of Disinformation. Lonyaka kuhlolisiswa okungenziwa ngabezindaba ukuze kube labo hulumende abalandela intando kaZulu, ikakhulu ngalezi sikhathi kuzethulwa indaba zamanga okuthiwa yi-fake news ngesiNgisi. Intathelizindaba zikhangelelwe ukuhlolisisa njalo inhlupho ezibhekane lazo nxa kusenziwa ukhetho emazweni achiyeneyo. Kusukela namuhla kusiyafika ngolwesihlanu sizabe sixoxa lentathelizindaba kanye loZulu ngokuphathelane ngemibiko ethula kumaphephandaba emisakazweni lasenkundleni zokuxhumana ezifana leWhatsApp, iFacebook, iTwitter lezinye. Namhlanje uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana John Masuku, umsakazi olodumo.
Engibona ukuqhakathekile ukuthi thina njengentathelizindaba kumele sikhokhele ekwenzeni ukuthi singasabalalisi amanga. Okwakungikhathaza esikhathini esiningi ikubona abanye bethu abazintathelizindaba besithi bangemukela indaba ezingamanga, yibo-ke abazihaza ukwedlula abanye bonke. Kukanti-ke thina njengentathelizindaba singatshengisa ukuthi siyakuqakathekisa ukuthi kungasabalali izindaba zamanga. Ngibona ngathi umhlaba lwesihleziyo ungaba ngcono, ungaba namanga amalutshwane, ngoba eziningi indaba mina engizibonayo zisabalaliswa kakhulu ngabanye bethu abazintathelizindaba. Kunokuthi badinge indlela yokuthi bakumise khonokho. Zokuthi nxa omunye qamba amanga batho ukuthi mfowethu, lokhu okulobileyo kumbe lokhu okuthumeleyo kungamanga, singaze sakuthumela kwabanye abantu. Ngikumaqembu achiyeneyo kuthiwa ngama-chat groups, lapho embona khona abanye bethu bekwenza khonokho.
Pho-ke kungamiswa njani njengoba-ke wena ukwaziwa sibili ukuthi ngomunye wengqungquthela kwezokuloba lapha izindaba, kungamiswa njani khonokho?
Lapho esihlangana khona kumele sazisane njalo lakhona apho lapho esihlangana khona njalo ebulenjini lapho siyatshelana. Mina nxa ngikunanzelele khonokho ngandle ngikhuluma ukuthi hayi lokhu kungamanga, singaze sasabalalisa into embi kangaka. Lokhu kayisikho, hayi limfanekiso le eseliyithumela kayisiyo echimanimani, kodwa ngiyakwelinye ilizwe ephosa efana lechimanimani lapha selitshela abantu amanga. Bahle bakwazi ukuthi xa ungathumela into enje kulo Masuku kumbe kuloDube kumbe kuloGandhi, bahle bakwazi ukuthi hayi bazasisola ngakho asathumeli. Kodwa bangakwazi ukuthi Masuku laboDube laboJeremiah bazasithumela bacheya kunjalo.
Pho-ke kodwa lathi njengentathelizindaba kuyahlupha kwesinye isikhathi ukuthi uze ubone ukuthi lokho ngamanga, kubanjwe ngaphi?
Thina sinezikhali Dube, esisebenzisayo ukuthi nje ungaphonga ukufunda ulutho ungaphonga ukutshelwa kuphela uzibuze wedwa iyakhulu lana mabalo wajayeleyo lana wafunda isikolo ukuthi kuyini kwenzakale ngaphi ngubani okhona ungaphela ukuphangisa ukukubamba khonokho bethu bona ukuthi hhayi lapho ungathi kuyakhayela kakakuphelelanga sibili yikho-ke usudingisisa-ke wena ungakekusabalalisi
masuku kuyakhanya lokuthi imithetho yezimbabwe siyayibona kathesi sokubunjwa eminye emitsha ulethemba lokuthi kuza kwethulwa okulungileyo yini
ukuze ilunge imithetho le kaye mela ngiphonge ukubunjwa ngabezombuso welizwe bebodwa kanye le nkokheli zikahulumente thina nathi njengentatheli zindaba siyakuthanda kakhulu ukusola izinto klasi ezenzakele xa kuthiwa imithetho iyabunjwa lapho kumele simanyane khona sibuzisise sizwisise ukuthi kuyini okuguqulwayo kuyini okuzakuba ngcono ekumele singathi iyaguqulwa kanti ingene esimeni esibi ukwedlula lesi esikiso khathesi ngakho-ke ngikhuthaza abanye bethu bonke njengentatheli zindaba ukuthi sizwisise le mithetho sibuzisise kwabemisa kwabe-voluntary media council of Zimbabwe kwabe-media monitors abayibo abajayele ukufundisisa ngokugcweleyo ngale mthetho ukuthi kambe isisa ngaphi kukhona yini lapho okuselela khona kukhona yini lapho okungaphelelanga khona ukuze lathi sibe kikho kuyela kusasa singaze sasola abanye abantu ukuthi sesibone sipasisiwe kuphela kodwa thina sasingekho kiyo.
Umnumzana John Masuku ngumsakazi oloduma sixoxelaye eseHarare. Sicela lisithumezele imlayezo yenu eyama audio ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Imidlalo yeviki lesihlanu lemidlalo yenguqu esigabeni seKasilaga Premier Soccer League ichiye iqembu leHighlanders lilemiklomelo emithathu kuphela ngemva kokudlala imidlalo emihlanu. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalani lilemiklomelo emithathu kuphela ngemva kokudlala imidlalo emihlanu. Imidlalo emihlanu le ibingatshiya iqembu leBhoso lilemiklomelo elitshumi lanhlanu aluba linqobe kuyo yonke, kodwa lenelise ukuba ngutshikilobhanqa kathathu kwathi kweminye imidlalo emibili ladliwa. Abalandeli bomdlalo wenguquko bebekhangelela ukuba iqembu leHighlanders liza kuba ngelinye elizancintisa ukuphakamisa isicoco lonyaka ngoba lidinge abadlali abatsha abaloduma abafana loPrince Dube, uNqobe Zitha Masuku kanye loBukhosi Sibanda, kodwa indlela eliqale ngayo imidlalo yalo isidale ukuba kube lokukhonondeli balo. Lokunjalo umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu utshele intatheli zemidlalo ekupheleni womdlalo weqembu lakhe lelemushowani Stars wona ophelezi ngutshikilobhanqa 0-0 ukuthi yena akakayethuki ngoba imbangele yokudlala kweqembu lakhe isaziwa ngumuntu wonke.
Umlando ngowami njengomqeqeshi ngoba yimi okumele ngiqeqeshe laba bafana, kodwa kumele sinanzelele phela ukuthi mina akusimi engidlalayo. Khona laba abadlali bokwakumele ngibaqeqeshe kodwa babengekho, angikatshiselwa ngaphansi kwesiphika ngoba ngiyazi ukuba ngemva kwesikhatshana abadlali laba bazaqala njalo ukudlala kuhle njengalokhu abakade bekwenza nyakenye.
Abadlali beqembu leHighlanders bakhalele umsebenzi okwamaviki ambalwa ngesikhathi kumele baye belungiselela ukuqala kwemidlalo yalo nyaka, njalo kutsho ukuba konke abakade bemele bekwenze belungiselela imidlalo ngikhona bekwenza kathesi imidlalo isivele isiqalile. Phezu kwengalane yemiklomelo kuhlezi iqembu le-FC Platinum lona elitshaye iqembu le-Chickenin nge-1 kanyangomgqibelo, njalo limpumela itshiye iqembu lelewilo eliphakamise isicoco nyakenye lile miklomelo elitshumi lantathu ngemva kwemidlalo yemihlanu. Endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo kuleqembu leWange lona elinqobe iqembu leManyika Diamonds nge-1 kanya, njalo lile miklomelo elitshumi lambili. Iqembu leZPC Caribal lisendaweni yesithathu lalo lile miklomelo elitshumi lambili ngemva kokuba litshayele yada nge-2-1. Ikanti endaweni yesine kuleqembu leCapes United lona lile miklomelo elitshumi, njalo elinqobe leBulawayo Chiefs nge-4-1. Isimo sibi kuqembu leBulawayo Chiefs lona elijeke amanye amaqembu emsileni wengalane elingela ngitsho lodwa umklomelo ngemva kokunqotshwa kwe yonke imidlalo yesine eseliyidlale lonyaka. Phezu kweqembu leChiefs kulamaqembu abalisayele yadale leMushawani Stars wena ale miklomelo emibili ngeqembu ngalinye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga jaha elidala, kwaneleke mthwakazi omuhle likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk The Connection lilo Big Mike. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.